vachitaura pakushanya kwavo muchinoi nemusi wechipiri mutauriri weWFP muzvari Claire Neville vakati kunyange paine vanhu vanosvika mamiriyoni matatu nechidimbu vanoda ruyamuro rwechikafu pari zvino sangana ravo riri kukwanisa kupa vanhu zviuru mazana matatu zvine makumi maviri kana kuti 320,000 chete. Asi muzvari Nivhu vanoti vanotarisira kuwedzera uwandu uhu mukutanga kwegore rinouya.
And we are only able to support around 320,000 of that number at this current moment. But we hope to scale up to beyond half a million by early next year in 27 urban domains, but it's essential that we get that support from the international community.
Tiri kukwanisa kuyamura vanhu vanosvika 320,000 pari zvino, asi tinotarisira kunge tave kuyamura chidimu chemiriyoni kutanga kwegore rinouya. Saka zvakakosha kuti tiwane ruyamuro kubva kune mamwe masangano.
Muzvari Nivhu vanoti vane chivimbo chekuti masangano ari kuvapa mari akaita seUSAID, UKAID neEuropean Union acharamba achivapa mari kuti vaenderere mberi nekuyamura vanhu vari kutambura nenzara mumadhorobha. Vanotiwo dambudziko rekushaya zvekudya rakanyanya kukonzerwa nechirwere cheCOVID-19 icho chakatadzisa vanhu kuti vaite mabasa anovararamisa sezvo vakanzi vagare mudzimba kwenguva yakareba.
So we rely on the support of our donor partners and we're so fortunate to have received generous funding from USAID, UKAID, the EU Essential Urban Social Assistance Program here in Zimbabwe. You've seen for yourselves how important it is to the lives of families here in Zimbabwe right now, because let's face it, this year COVID-19, it's completely changed the face of hunger in Zimbabwe.
Tinowana ruyamuro kune mamwe masangano atinoshanda nawo akaita se USAID, UKAID pamwe ne EU ayo anopa ruyamuro kuvanhu vemuguta. Muri kungozvionerawo kukosha kweruyamuro urwu zvikuru sei nekuda kwechirwere cheCOVID-19.
Mudzviti wedunhu remakonde vaBenjamin Zivanai vanoti vari kutenda zvikuru nebasa riri kuitwa neWFP, asi vakurudzira sangano iri kuti ripe vanhu vari kumamisha chikafu chakawanda sezvo vachiti vakawanda vatarisana nenzara inotyisa.
Tiri kuti rubatsiro of course runodiwa chaizvo, especially during this time of COVID. Zvinobatsira mumaruzevha mumataundi zvakati wandei as compared to macommunal areas. Saka masho tikati dei vanhu ivava vaiwana food assistant in cash sezvazvichitika izvozvo.
Asi mumwe mudzimai ari kuwana zvekudya pasi pechirongwa cheWFP muchinoi, amai Grace Muzungwane, vanoti mumadhorobha zvinhu zvakaoma zvakanyanya zvichikonzerwa nechirwere cheCOVID-19.
Hatisisina mukana kuti tiende kumabasa, saka zvova takatotarisira. Asi zvakatotoo neCOVID pakavharawo mabhodha nangasisai nikwanise kuti ndibude. Zvinotsvaga chikafu kana unotsvagawo zvekutengesa ndichitengesa mu.
Zvitoro zviri kutengwa zvekudya nevanhu vari kupiwa ruyamuro neWFP zvakaita seOK, TM, Metro Peach neN Richards zviri kufara kuti bhizinesi ravo riri kuwanda zvikuru nguva dzinopiwa vanhu ava mari kupera kwemwedzi. Munhu mumwe chete ari kupiwa mari inoita madhora 10 nemaviri. Maneja weMetro Peach amai Sunungurai Magweta vanoti vari kutengerwa zvakapetwa kaviri nguva inopuhwa vanhu ava mari dzavo.
Isusu zvakanyanya kutikoshera uye zvakanyanya kutifadza nokuti masales edu akasimuka zvakanyanya. Iwould say the doubled, akawedzera kunge kakapetwa kaviri kubva pane zvatanga tiri kubudikidza nechironga ichochi.
Vanhu vanosvika zviuru 26,000 zvine mazana manomwe nemakumi mana kana kuti 26,740 kubva mumawadhi 10 vari kuwana ruyamuro rwezvekudya muchinoi. WFP inoti muZimbabwe yose vanhu vanodarika mamiriyoni masere kana kuti 8 miriyoni vanoda rubatsiro rwechikafu. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.